manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 1/2025 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi uye tinovimba kuti mapinda mugoredzva zvakanaka ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera goredzva ra2025
iye zvino izvi vana vava kuda kuvhura chikoro zvakadai pavari kusika pacho vari kuuya muzimba vachisoisani korera muzimba Glenville inzvimbo inotyisa ingade iriyo yekuti vakaona zvaakupashaira kudai vokurumidza kutora action
chimwe chikoro chemuHarare chinogona kutadza kuvhurwa nenyaya yemasewage vanhu gumi vafa muAmerica vamwe vakakuvara muchiitiko chinonzi chinogona kuva chiri chine zvekuita nezveutororo Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rino kupemberera goredzva ra2025 Vashinyora padande mutande ravo reX haimbonzi Twitter, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanovimba kuti gore rino rinenge riri gore rine tariro nebudiriro uye kuvawo nerunyararo. Ofisi yava Mnangagwa yakazivisa kuti vachange vari pamujikandige vachange vari pazororo kutanga nezuro. Vaimbova mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyorawo padande mutande ravo reTwitter kana kuti X vachiti mbiri yose inofanira kupiwa musiki vachuirawo kuti munyika muve neshanduko uye vanhu vakwanisewo kurarama zvakanaka zvizvarwa zveZimbabwe munyika nekunze zviri kutumirawo mashoko kuStudio 7 zvichitaurawo zvazvinoshuvira mugore rino Vakawanda vanoti vanovimba kuti upfumi uchagadzikana. Tichakupai mashoko aya muchirongwa chinotevera. Vanhu gumi vafa vamwe makumi matatu vakakuvara mushure mekunge mumwe mutyairi wemotokari avatsika nemotokari panosangana migwagwa ine mukurumbira inoti Canal and Bourbon Street kuNew Orleans muAmerica munguva shoma shoma vachangopinda mugoredzva matikitiva AFBI ari kuferefeta nyaya iyi pachifungidzirwa kuti ine chekuita nenyaya dzeutororo Asi zvinonzi munhu ari kufungidzirwa kuti auraya vanhu ava afawo mukurwisana nemapurisa Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati hapana chikonzero chekuita mirizhonga inotyisa seyaitika kuNew Orleans iyi Vakamirira kutora mhiko semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vatiwo vari kuchema nevarasikirwa nehama nevakuvara vakatiwo vari kutenda mapurisa eNew Orleans ari kuratidza ushingi mukuferefeta nyaya iyi Vabereki vane vana vanodzidza pachikoro cheGlenview 2 High muHarare vari kudya gaka neminzwa yaro vachipomera kanzuro yeguta reHarare mhosva yekutadza kugadzirisa dambudziko remasewage ari kuyerera pakati pechikoro ichi kwasara mavhiki maviri chete kuti zvikoro zvivhurwe Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera
Masuwe jepa chikoro ichi ayo arikuyerera kunge Rwizi anonzi akaputika gore rapera muna zvita apokotoro yetatu yekudzidza yainge yopetwa. Muzvare Sheli Mukono mugari wemuGlenview uye vane mwana ari kunotanga kudzidza pachikoro ichi vanoti havafadzwi nemamiriro esuweji iri kufashaira pakati pechikoro ichi.
Inini semubereki ane mwana ndidzidza panapa hazvisundikira zvakanaka ende mwana uyu ari kutanga form 1. Situation iripo haiiti ndiunze mwana wangu ndiri kutotya kana kutomuunza panapa nezviripo zvino. Saka hii ndikuti okanzuro tachemanayo iyo kanzuro haisi kuti bidera pachena kuti problemu yayo ndeyei.
Mumwe mugari wemuGlenview muzvare Chipo Chimozhoro vanochema nekuti kana dambudziko resiweji iri rikasagadziriswa vana vachabatira zvirwere zvakafanana nemanyoka ekorera.
Iye zvinezvi vana vakuda kuvhura chikoro zvakadai pavari kutsika pacho vari kuuya mudzimba vachiswaisani korera mudzimba. Glenview inzvimbo inotyisa ingadei iriyo yekuti vakaona zvaakupashaira kudai vokurumidza kutora action dai vaedza nepavanokwanisira kuti vakurumidze kutibatsira nekuti iye zvino taakutyira utano hwevana.
Nhengo yesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association muzvare Joeline Kachuru vanoti kanzuru iri kukundikana kuita basa.
Kunyange mukuru wechikoro ari kuedza nepaanogona kuti ange achibatsirana navo kuvatengera nezvimwe zvavanenge vachiti zvinodiwa but vashandi vecity of Harare naiyo kanzuro yachona vakuru vavo vakazorora vanoita basa ravo vachinonokera. Isusu chatiri kukumbira semaresidensi ndechekuti dambudziko iri ngarigadzirwe zvachose richipera kwete kuti nguva nenguva pagrenzi yaichi panogara pakazarasiwa.
Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vatenda kuStudio 7 kuti vari mushishi kuedza kugadzirisa dambudziko iri.
Pane maspeza akachitsvagira kuti tigadzirise zvinyatsoita patinoimba zvinenge zvaita pacha kuti zvikoro sazvavhurwa.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rebazi rinoona nezvedzidzo yepasi asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi iri vaPatrick Zumbo vati havakwanise kutaura nezvemasuweji sezvo riri basa rekanzuru. Kanzura wemunzvimbo yeward 30 muGlenview munova mune chikoro cheGlenview 2 High ichi vaCharles Chidagu vaudza Studio 7 kuti kunyange dambudziko resiweji iri riri kugadziriswa pachikoro apa havangavimbisi kuti harizodzoki zvekare muchinguva chipupi chinotevera.
Ya zvokuti nditi hangu pakanga pagadzirwa nomba yasopa kukutika handiti kuti ndinyaya yekunyepera vanhu chikonzero zviri pasi pevhu hatinyatsoziva bhozi mama paipa anogona kunga vatokolapsa probably 200 meters from this point anogona kutotanga futi kuita chii kuita problem. So tinongotarisira kuti kana achipaita futi another problem tikasire kuenda zipapo tono action.
Studio 7 yatenderera pachikoro ichi ikaona masuweji achierera mamwe achinopinda mudzimba dzekudzidzira. Asi dambudziko iri harisi kuitika pachikoro apa chete asi nemunharaunda yakakomberedza chikoro cheGlenview 2 High. Gogo Loveness Chatambudza mugari wemuGlenview vanochemawo nekuti masuweji aya aita kuti ukama hwevavakidzani vemunzvimbo iyi huve hwakaipa chose.
Pakuvakidzana hatichatowirirani nekuti mvura ine waterway juraho ritorina maburi ewaterway asi vari seiwo vari kuti munhu nesvina yacho saka hapachitorina kugarisana. Christmas takangotambira musvina kudai hauzviri panze haurari panze mufunge mino dzedu idzi dzaakungofema tsvina chete.
Nekuda kweutsvina hunounzwa nemasuweji aya pari kufungidzirwa kuti murume akashaya nezuro muGlenview umu mushure mekuita manyoka anogona kunge akaurayiwa nekorera. Asi kanzuro yanga isati yataura zviri pamutemo kuti ndizvo here kana kwete. Mumakore adarika nzvimbo yeGlenview ndiyo yaiwanzotanga kutekeshera zvirwere zvemanyoka nekuda kwekushaya utsanana wakanaka zvichikonzerwawo nenhau yemasuweji iyi ayo anogara achiputika nekuda kwekuti mapombi anofambisa tsvina iyi asakara sezvo ave nemakore aiswa ukuwo huwandu hwevanhu huchiwedzera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page yedu mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Mm-hmm. Vamwe vakare mara vanoti gore ra 2024 rakange rakavaomera zvikuru sezvo vazhinji vavo vachiti vakanetseka kuwana zvakawanda zvavaida zvinosanganisira chikafu, kodzero dzavo dzedzidzo dzeutano nemabasa uyewo kuti vakasangana nerusarura muzvirongwa zvinobatsira veruzhinji zvaitungamirirwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira oga. Asi vamwe vanoti gore ra 2024 raive rakavanakira sezvo vakakwanisa kuwana chouviri kubva muzvirongwa zvavakaitirwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe akaremara amai Memory Masunga bekwa 12 kwachivi mudunhu remasvingo vanoti dambudziko guru ravakatarisana naro mugore ra 2024 raiva renzara yakakonzerwa nekusainaya kwemvura zvakanaka mwaka wapera wekurima zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nyaya yenzara nedraught gore rino yakatarisika zvakanyanyisa kuti ngati munhu wese zvake tikunetswanorama neurema totinyanyisisa kuti dzimba nokuti atina iwe other way yokurarama nayo.
Vanoendera mberi vachiti mugore iri vemasangano akazvimiririra vanosivabatsira nechikafu vaiva vashoma zvakaita kuti vange vachisiyiwa mune zvimwe zvirongwa zvehurumende zvekupa rubatsiro rwechikafu. Vanomirira kodzero dzevakaremara musangano redisability amalgamation community trust kana kuti DACT vaherichi vanga vanoti vakaremara vakawanda vakatambudzika kuwana kodzero dzavo.
Chokutanga tiri kuona nyaya dzeright to education dziri severely affected. Toenda kuhealth.
Vamoses Chitombo avo vanofamba neuche vanoti muna 2024 vakafara zvikuru apo vakapinda muchirongwa cheparamende chekuvandudza mutemo unobata kodzero dzevakaremara wePersons with Disability Bill. Muimbi wechidiki akaremara Deutrich Muziba anozivikanwa nerekuti Deustar anoti akafara mugore ra 2024 sezvo akakwanisa kubudisa damba rafu rake remusambo weAfro Hip Hop neR&B rinonzi Stolen Soul.
Ine hangu samuimbi akaremara ndakafara kuti gore zvino ndakakwanisa kubudisa damba rafu rangu ine nziyo dzakavaridzwa kuUFM vanhu vakadzifarira zvisingatomboiti ndakafara kuti ndakakwanisa kubudirira muchipo changu chekuimba.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dze vakaremara mubazi rekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti hurumende yakaita zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara vachiti bazi ravo rakabatsira vakaremara nezvikwanisiro zvakaita semawheelchair madondoro nezvekuti vabatsirikane kunzwa zvakanaka.
Mugore ra 2024 takakwanisa kutenga tinoti maassistive devices zvikwanisiro zvatinopa kuvanhu vakaremara kuti vakwanise kuzviraramira zvakafanana nekuti mawheelchair. Takakwanisa zvakare kubhadhara tinoti mapecapita grants.
Vanoti vakakwanisa kubhadharira vakaremara mari dzekubatsirikana kurarama mwedzi wega wega. Wechidiki wekuchingali kumwenezi vakaovin dlovu vanoti hurumende inofanira kubatsira vakaremara nezvirongwa zvekuti vakwanise kurarama muna 2025.
Muchibatsirewo mukati menzvimbo ino matibatsira mubata emaoko tama kukwanisa kuraisawo mari yekutipawo tisavanhu veuremu tigogona kubatsirika nokubatsirika pakuti tichikumbirawo mari tavanhu vemarisi taramba tichikumbirawo mari mumabhazi patenge tichikwira tichipinda kunenge muchidawo mari zvokuti tibhadhara.
Asi Dr. Peter vanoti mugore ra 2024 hurumende yakwanisa kubhadharira mari yechikoro kuvana vakaremara yedzidzo yepamusorosoro vanosvika chiuru nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe 1399 asi vanoti havana huwandu hwevana yedzidzo yepasi. Vanotiwo hurumende yakwanisa kupa mari dzekubatsirikana kune vakaremara anosvika zviuru zvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevashanu asi havana kwanisa kuburitsa huwandu hwemari iri kupiwa vanhu pamwedzi wega wega. Vanhu vakaremara munyika vanosvika kuzvikamu gumi kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. V Vakuru vehurumende muUkraine vanoti Russia yauraya mumwe mudzimai ikakuvadza vamwe vanhu vatanhatu mushure mekurwisa guta guru renyika iyi reKyiv nendege dzemhando yemadrones. Russia inonzi yatumira ndege dzemhando yemadrones zana negumi nerimwe, Ukraine ichiti yadonedza makumi matanhatu nematatu. Russia inotiwo yadonedza ndege dzemhando yemadrones dzatumirwa neUkraine mumatunhu akaita seKursk. Mumashoko avo egoredzva, mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vati vachaita zvose zvavanogona kumisa hondo iyi gore rino. Vati vanoziva kuti runyararo haruuye nyore, asi vakati vacharwa semvumba kuti vapedze hondo neRussia. Hondo iyi yakatanga muna 2022. Vanoita zvemitambo pasi rose vari kuchema shasha yezvekutamba nekudzidzisa vanhu nezvekutamba. Dada Masilo weSouth Africa, uyo akashaya nemuswe svondo, ave nemakore makumi matatu nemapfumbamwe. Muzvare Dada Masilo akaberekwa kuSoweto uye anonzi akangorwara kwenguva pfupi. Akapiwawo mubayiro yakawanda munyaya dzemitambo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa navapadon tafumanei avo vakaberekerwa kuBulawayo. Vatafumanei vanovagweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vakamboshandawo semuchuchisi ndivo vakasarudzwa kuve munyori mukuru wesangano rinorwira utongi hwejekerere muAfrica reAfrican Forum for Cultural Diplomacy, iro rine muzinda waro kuBritain kunova kwavari. Sangano iri rinotungamirirwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe zvakare, vaWalter Muzembi, ava vakambove gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye rekushanyirwa kwenyika muhurumende yamushakabvu Robert Gabriel Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navatapfumanei.
Ndingati history yayo yeAFFCD, African Forum for Cultural Diplomacy, inobvira kuthe mother body inonzi Institute of Cultural Diplomacy yakatangwa kuAmerica and also headquartered in Berlin, kuGermany, as of 1999. ICD is a global organization inooperate iri kuUS nekuGerman ichikurudzira cultural diplomacy kunyika pasi rese as a vehicle that not soft power addressing hard power issues. ICD ichioperate global yakaona paine kodzero yokuti macontinent imwe neimwe inge ichikwanisawo kuti itewo ICD yayo inenge ichidhila necultural issues dzinoitika mumacontinent. Saka vakatarisa nyika yeAfrica, nobva vatora former foreign affairs minister wekuZimbabwe and uyezve vakanga vari minister of tourism and energy Dr. Walter Muzembi, vakavapa simba rokuti aiwa takupai simba rokuti muchitanga AFCD muAfrica yese in all the 54 countries. VaMuzembe ndobva vauyawo nekwatiriwo vakati aiwa tafumane hero basa, uyai tishande tese yanyaya yokuti tichibatawo tite strategic collaboration and working together. Ndokuchibatana navaMuzembe ndokuchitanga kuita AFFCD yeAfrica.
Makasununga hero kutaurawo vamwe vamuinawo musangano iri vanobvawo kune dzimwe nyika.
Tingangoti pari zvino sechinhu chatiri kushanda nacho, tiri kutarisira kuti maregional blocks edu atiinawo tichazenge tiine vanenge vachibvawo kune dzimwe nyika. Tine vamwe vari kubva kuNigeria, tine vamwe vari kubva kuSenegal nokunana Ghana, tinavo vamwe vari kuSouth Africa vatiri kuzobatanidza vachipinda. Tinenge tiine advisory board yedu inenge ichizobatanidza maformer heads of state vatiri kutaura navo. VaMuzembe vari kutaura ne number of former heads of state vari muSadak, vamwe vari kunana Kenya. As you know, VaMuzembe vanga vari former foreign affairs minister and vakambopindawo futi vachikwikwidza ku UNWTO. Saka vane mapresidents nemaformer presidents avanoziva vari kuzobata mukati meAFCD.
Mune zvimwe zvirongwa here zvamati mapinda zvekubatsirawo kunza utongo hwejekerere kubva paraumbwa muna Gunyana?
Yes, as you know, we have recently just been incorporated, but tine program yedu yatakaita lineup. Mune nyaya dzakawanda dziri kubata bata muAfrica. Tine kuSudan. Mukatarisa kuSudan kune hondo iri kupisa chaiko. Tasvika kuna naMali, kuona kuna naBurkina Faso. Kuri kupisa chaizvo. Iye zvino kuMozambique kuri kupisa chaizvo. Macountries atiri kutarisa as AFCD.
Iro sangano rinenge rine nhengo here uye vanenge vachipinda sei kana kuti nyika ndodzinoita nhengo?
AFCD tinotarisa mentorship program. It means vanenge vachida kupinda se maindividuals anogona kuuya. Vachida kupinda se macivic organizations or whatever anogona kupinda. Mahurumende anogona kupinda. Nyika inogona kusubscribe. Tikuda kuita yatinoti think tank.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reAfrican Forum for Cultural Diplomacy, vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vakamboshandawo semuchuchisi vapadon tafumanei vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Vakamirira kutoreswa mhiko yekutungamira nyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti vachabatana nemutungamiri wenyika vaJoe Biden nevamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vaBill Clinton, vaGeorge Bush navaBarack Obama kuchema vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter vakashaya nemusi wesvondo vave nemakore zana. Mutumbi wavakata uri kutarisirwa kubva pachipatara cheFib Sumter Medical Center kuAmericas George kuDunure Georgia nemusi wemugovera uchiendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravakaberekerwa iri usati waunzwa nendege yavaishandisa muguta guru reWashington DC nemusi wa9ndira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mutikanganyauye nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vanoshanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
VaJimmy Carter vanga vari mutungamiri anga akakosha not just muAmerica asi pasi rose. Tikatarisa kuti pane nyaya mbiri dzavanozivikanwa nadzo dzekuunza peace between Egypt neIsrael nesu kwedu kuZimbabwe vakatibatsira kuLancaster House. Saka nemaelections anoitwa pasi rose, Carter Center is the flagstaff yekuona kuti genuine cannot legitimate.
Munoona pane zvingadzidzwe here nenyika dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika izvi?
Zvinoratidza izvo kuti vanokoshesa vatungamiri vakambotungamira nyika ino yeAmerica, nokuti hazvisi nyore kuti uve the president wenyika ino, nokuti kune vanhu vakati wandei and mionero yavo inenge yakati siyanei une wandiwo. Saka ukazoona wazova mutungamiri wacho wakakosha, asi paunopedza temu yako zvakanaka vanokuchengetedza paunenge washaika.
Tinoona zvakare ivo vaJoe Biden vanga vari kutotaura kuti mahofisi evashandi vehurumende achange akavharwa musi uyu. Zvinorevei izvi?
Zvinoreva kuti is one of the most important people who have been a president in America, nokuti atisati tambozoona izvozvo zvekuti kunoitwa federal holiday for a death of a president, nokuti tinoziva pakashaya vaGeorge Bush vanhu vakaramba vachienda kubasa nezvakadaro daro. Saka ndiri kuona kunge ilegacy yavo yavari kupiwawo kuti vakaita basa vachiri pano pasi nesu.
Tinoona zvakare kuti nemusi wa20 vaDonald Trump avo vakakunda musarudzo ndo vanenge vachigadzwa, asi kuchema uku kuchaitwa iko musi wa9. Tingaonawo vamwe vakadaisa vaTrump varipo here pachiitiko ichi?
Ndo zvakanakirawo nyika yeAmerica pakuti pavanenge vachemana semapresident izvi zvematongerwo enyika zvinombochewa zvaiswa padivi kuti vanhu vave vakabatana, nokuti ivowo mapresident acho the club of their own and vashomana. Ndinoona zuva iroro rinenge riri rakakoshekedza kuti vacelebrate upenyu hwemumwe wavo and vaTrumpo vachizoinaugurate on such 20.
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Ringai vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 makadi aiwa igore rakanaka dibaba chinogure itotenda 2025 yatapinda iyi. Chinhu chandiri kungokumbisa ndechekuti icho vapostori kunyanya vatendi ngatizive ichinonzi gore idzva. Vatendi ndivo vanhu vari kuenda kuipisa zvinhu munyika. Ndivo vanhu vari kuenda kupandukira nyika, kuipisa nyika, kushatisa nyika. Ndivo vanhu vari kutodeurisa ropa munyika vatendi. Vapostori nenye mapostori. Panguva yemaelection yakaitwa maelection takaona vachishandiswa nezanupf navamunangagwa. Vakuru vemachechi neina yekutsvaga mari. Vanhu vari kumbira machechi kutsvaga mari. Hurombo nepoverty nehungry ndozviri kukonzera kuvhura machechi maningi. Kutsvaga mari. Saka vakavana pavanopuwa mari vanomhanyira kupolitics vanopuwa mari. Gore ratapinda iri ngatishanduke tiendeuke tose. Tive vatsvene ndokutendai mazvita. Nera Jesu baba chinogura.
Igoredza zvichiti epimwe vashamarari vedu. Tiri kutokoropotedzai mukunge makapinda mose mune zvakanaka mugore ra2025. Tinokoropotedzai mose vashamarari vedu vakadiko kwamuri kuAmerica uko. Munotipa masaisa yakanaka. Tatikoropotedzei vese nevateereri veStudio 7 makadiko negoredza zveiro. Makurukutu ipi nyuye ipi
suwai negoreja na makurukute goreja inindozi tarasai wata ndobva kwa Chirumanzi kumusha kwangu asi ndogara zvangu Mukweru. Muna 2023 April 2023 ndakaita problem yaindine power obstruction ndaizvimba dumbu ndisingagoni kuenda kutoilet. Ndobva ndaenda pachipatara chinonzi George Mukari chiri kurangua kuVictoria. Vakandooparata vakandiisa inoi stomabeki. Saka iko zvino handiiti chinda nokusure. Vakadaivhida kuti tsvina yangu ndive ndinoita nepadumbu. Ndopandoita napo mazuva ano. Asi problemu yandinayo ndeyekuti bhiri rangu randakapuwa kuchipatara uko riri kundiremera kuti ndigone kuribhadhara nokuti mazuva ano kuti ndigone kusevenza ndine chipegi ichechichi kana kuti nditsvakirewo mhuri yangu cheuviri ndine chipegi ichi zviri kundiremera. Mari yandakashaidzwa kuchipatara inei bhiri rangu randakai ndinofanirwa kubhadhara rinoita iro 314,000. Saka pamwedzi pega pega ndofanirwa kubhadhara around 3,000 kuti ndigone kuona dokta nokupuwa mastomabhiki. But problem yandayo kuita ndeyekuti inini ndapora gore rese rapera iri 2024 ndaenda kuchipatara asi pana mamwe mwedzi yandaigona kusainda nokuti ndaisingagoni kuwana 3,000 yacho. Pese pandoenda kuchipatara ndofanirwa kubhadhara 3,000 iyoyo kuitira ndigone kupuwa mastomabhiki acho kuona dokta kuti andipe zuva rokundooparetwa rei. Asi problem yangu ndeyekuti pandoenda kunoona dokta kuti ndiye ooparetwa rini dokta anongoti come next month. Next month yacho ndofanirwa kubhadhara 43,000. Saka mari iyo iri kundo ndinoitsa kupesa plus mari yechikafu plus kurenda kwandinochiita iniko zvino handisiri muchipatara ndakadischargewa muna June. But since June ndee nchingonzi come next month kuti kuoparata kuti tiite stoma reversal. Vanoita stoma reversal kuti vagone kujoinidza uro hwangu kuinde peki kuti ndigone kuita tsvina nekusasa. Saka handisi iwo ruzhinji rwezimbabwe vanogona kundibetserawo. Mugona kundibetsera nemari yekuchipatara especially ndiyo yandinochema nayo iyoyi. Mari yekuchipatara handisi kudoikwanisa zvose chese. Kana pane vanenge vachigona kundibetsera ndogona kuvasendera akaunti namba yandakapuwa kuchipatara iyo yandofanirwa kubhadhara mukati akaunti pamwe kuda ndingagona kuoparetwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 dzisinei nesu isu hatina kwatakarerekera. Aiwa vatereri, musakanganwe kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM apo tiri kutarisa mhemberero dzegore dzva tichinzwawo zviri kushuvirwa nemi vatereri gore rino. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera gore dzva chimwe chikoro chemuHarare chinogona kutadza kuvhurwa nenyaya yemasewage tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dze isindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Zibandlela 2025 ngoTabo Kancube endabeni zethu namhlanje
lokwenzima sibili kakhulu njalo lokuthi ubona abantu bajayisa ukuthimbukela abantu bahlala ezimoli zabo kusiba la mabhathi kusiba lani bekungekho konke lokho izisebenzi zabo zingakwenelisi bekukubi
uZulu weZimbabwe osungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika kwemnotho
ukuthi kulobubele kumbe sozube khona kunzima ukutsho kodwa-ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni njalo ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi izulu leli lizaqhubeka lisina ezigabeni eziningi Umtshayeli wemota enkule ubulala abantu abalitshumi abathakazelela umnyaka omutsha eMelika zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela uZulu weZimbabwe osungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika komnotho njalo lisithi kubuvilibana phambili lanxa abalezinto zabo betshone besidla ezimnandi njalo benatha abanye bebesidla ingqweqwe zomlomo futhi besithi kulutshwane abakukhangeleleyo lonyaka nanku ilizwe libhekane lendlala edalwe yikoma komkhathi kanye lokusilela kwemisebenzi sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi
ibiyolide inebizo ngoba nxa isikhona isikhona onokuthi hayi amafektari amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayephumula yebiyolide kodwa iqiniso kade bengaphumula abantu izisebenzi besuka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole khonoko okuncane abangakuthola so bekunzima sibili kakhulu njalo lokuthi ubona abantu bajayisa ukuthimbukela abantu bahlala ezimuli zabo kusiba la mabhathi kusiba lani bekungekho konke lokho izisebenzi babe zingakwenelisi bekukubi njalo 2025 sesamngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuke emsebenzini ama-informal traders asebeku-informal sector izimra ila mapolisa ebangela bebathathela impahla bevala ama-shop abo ezomnotho lezwe zifile ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo kodwa zibe njengabantu abahawulayo bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekhulisa lezi muli zabo
kuyini elikukhangeleleyo lonyaka
asikhangele ngakuyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangasivulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole kusenzela ukuthiwa yi-production iqiniso yokuthi ezona ikhono bezahlala zokuziphansi so njengezisebenzi zahlala zokusibhizisa ikhaya okunye besekukhaya nxa ibhajethi siyasiphika kodwa-ke njengezisebenzi engxenxa uhulumende la engazwela izisebenzi ayehlise ama-tax la abhadalwa ngabantu mani makhulu kakhulu abantu bahola imali ephansi besuke lapho futhi babe le-tax ephezulu besuke lapho futhi betheksa imali zabo bayingena ngale uma-city council babhadale o-VAT bayingena ezitolo babhadale i-VAT into esikhali ngazonke lezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlise azwele izisebenzi okwesithathu besikhale njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ikisebenze ibe la mandla enxa ibinganceda ukuthi laso isisebenzi sibe lithole i-platform i-national platform yokuxoxisana lohulumende labaqhathi bethu lezi sisebenzi ingatsha zontathu kubonakala ukuthi kanti kuyini kungancedisana njani
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ubexoxa ecingweni lontungamelinkomo weStudio 7.
The Voice of America.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi imvula le izaqhubeka inetha ezigabeni eziningi kuyanaliviki. Kodwa abanye abalimi bathi babhekane lohlupho lokusela inhlanyelo lokuhlansela kwemihogoyi, kukanti abalathemba lokuthi izulu lizaqhubeka lesina baze bayevuna. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele uMnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcweti kwezokulima.
Eqinisweni ukuthi kulobubele kumbe soze ube khona kunzima ukutsho, kodwa-ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile le ndlela elihlala limumethe ngayo, hhayi kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo. Ngobana kwezinye indawo lapho engingabona khona hayi sokumilile la nxa kusenqagaleni, kodwa kukhanya kumile kuhle njalo kungathi kuzakhula kuhle. Lotshani sobusiba khona lanxa zibujaha izifuyo ngenxa yokuthi vele bebungasekho lakho, kutshengise ukuthi hayi engxenye la kwezifuyweni laba bantu bangaba la ukuthi nxa sebezithengisa bazithengise zingcono laba abafuna ukuthengisa, lalaba abafuna ukufuya engxenye siza kuba ngcono, kodwa izigaba sozifana nabanye leqiniso lokukosa baza kuthola.
Abanye bakhala ngemhogoyi njalo abanye bathi sebehlanyele okwesibili. Yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane labantu?
Ye, liqiniso lelo ukuthi ezinye izigaba sizokuthiwa sezihlaselwe imhogoyi. Laloko kwalinywa kuqala, kwahlanyelwa kuqala, obunye kuthe kumila kwahlangana lelanga lelebe libhadla. Izinto zokulimisa, abanye inkabi kuvalwe izizibaya kula nkabi yokudonsa ikhuba, lalaba abalima ngobabhemi, obabhemi bacakile kunzima kakhulu. Abalimadlana zabo yibo mhlawumbe abangadinga amathalakitha ukuthi abasize emasibini ukulima. Enye ingxaki ekhona ekulimeni lapha yinhlanyelo. Inhlanyelo lapha eZimbabwe kayithengeki, iyadula, iyabiza. Kuba nzima-ke ukuthi lanxa bathi belezifiso lomdaka ukhona, bazathenga naleyo inhlanyelo abangayenelisa. Kwakungaba ngcono-ke lapho ekulimeni nalubo uhulumende kula mathalakitha abeka ngezigaba ngezigaba, lanxa umuntu engasoze alinyelwe insimu yonke, kodwa-ke mhlawumbe imigelo mbi imfolo engaba mbili bemthathu akufanani. Abantu-ke lokhu abathi balimile sibili yilaba abasebenzisa ugatshompo, kanti ugatshompo-ke hayi kalula ukuthi uqede insimu yonke ngoba kuyadla amandla. Kulaba sebekhulile njengoba yiba iningi laba lisemakhaya kuzabasinda.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomuntu obetshayela imota enkudlana empondo zankomo namuhla obulele abantu abalitshumi kwalimala abangamatshumi amathathu lanhlanu 35 ngesikhathi bethakazelela usuku lokuqala komnyaka omutsha eNew Orleans khonapha eMelika. Amapholisa ensitha o-FBI athi umuntu lo abathi ngosebenzisa amandla okwedlula amalawulo akwaziwa ukuba ngubani, njalo ungene emgwaqweni obugcwele abathakazelela usuku lolu wabachaya ngemota wadubula abezemthetho bengakambulali. Umeya wedolobho leli lesiphathamandla samapholisa bathi sokuhlolisiswa isehlakalo lesi esenzakale eFrench Quarter okugcwala izethekeli zeMelika lezakwamanye amazwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi nomnyaka omutsha. Mongameli Joe Biden uthi uhulumende uzakwenza konke okusemandla nakhe ukunceda bonke ababhekane lesehlakalo lesi. Ibutho lakwele Ukraine lithi namuhla liwise indizamtshini ezithwala amabhomba ama-drones ezingamatshumi ayisithupha lasintathu 63 phakathi kwezidlula ikhulu eziphosele kwele Ukraine ngele Russia. Indizamtina lezezu wiswe ngele Ukraine wezisasela madolopa afika pose ichu mim. Loku gubigo abezi ndaba ave Associated Press. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Ngwezi phathelane la okwenzakala kulezi zalane zakwamanye amazwe lezi zalane ezidabuka eZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe namuhla uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lo nkosazana Mildred Nkomazana othenga ethengisa impahla eseDubai.
Ngalesi sikhathi lapha yisikhathi sewinter okuyishuthi isikhathi somkando. So sengihle ngaqalisa nje namhlanje ngikhuluma nje kanje ngilamabhokisi amabili alayinileyo lapha ngingasabali elinye lelisuye naba yingxenye asengicwalisela ngezama impahla. Sesiqalile nje ukuthi siwode impahla zomkando. Kanti futhi silamanye amabhokisi ababe bengabefuna ukuwoda impahla zabantwana befuna ukubona ukuthi iquality yempahla zalapha zinjani. Silazo ezinye ezisendlwandle njengoba nje kule yesikhathi kithi lesesikhona eMozambique basitshele bathi bazositshela maye ukuthi betholile indlela yokuthi bakhiphe amakontena sinamabhokisi ayi-2 asendleleni awo kulawayo. 2024 sizothi sikwazile ukuthi sizame akuzange kwafana.
Nxa sikhangela udaba lweMozambique khonapho kuze kuliphazamise kakhulu ubhizinesi lenu ngoba impahla zenu zidlula khona ngale vele.
Ya khona kulama-delays akhona kodwa kwamanje besingeke size siwaqamba manje ukuthi ayise kusiphazamise kakhulu. Akakhona ama-delays lapho nalapho kodwa sisancenga. Ama companies esebenza ngawo asancenga okuhle nakakhulu ukuthi bayas update njengale yona ithethe isikhathi eside nyana kulalese kade sesikhangelele kodwa ama updates wona siyawathola ukuthi hayi sesifikile e-port ngaseBeira balindelele ukuthi babone ukuthi baphuma kanjani ukuze ama truck angina ukuzodonsa ama container.
Iye kungadonswa nzima khona ale Mozambique lizayenzani njengoba kuhlupha kangaka ukuthi enxele kweniliso
kunokhana asingeke size sihle siqagile njengamanje ithini sikuzwayo isizwa ngabona la ama courier companies ukuthi yenza njani kungasehlula makukuthi kabe sokungathi sokusiba nzimanyana bayasibuya futhi basazi sokuthi hayi lapha manje ibona kunje ngabona sokuthuzisele kuthi ukuthi laphana phambili kunzima kathi vele na kuma e-cargos sihleli sikhona nje ukuthi makukhona okumele kuphume kuyaphuma kathi ngezi zikhathi babe bekhona abanye abafowethu ukuthi uthole ukuthi umuntu nanku sokuphuthuma ukuthi aye ekhaya athi ukuthi ngiyekhaya kodwa ama-suitcase ami as-empty. So silokuncedakala khona lapho ukuthi uyabe khona uyabe hamba ekhaya uyasihambela lawo like njengamanje ngilayo uphuma yokusasa ole mpahla abafuna impahla ze-new year bangathengelanga abantwana impahla ze-new year zikhona eziphuma yokusasa zikhona ezinye beziphumeka kade nje silokwenza kanjani osifake kuma-courier companies la awe
ye ngamaphithana kutshela abantu ukuthi vele uthumeza impahla ezinjani
kubalaleli abangakazi bezwe ngumili Dubai rana udla kude Mildred abaningi bangazi kanjalo ngama handbags izicathulo ngikhuluma ngezicathulo from abantwana abancane kusiya ebadaleni ibedding ngiyakwazi ukuthi layo ngiyisose abafuna inwele nakhona ziyatholakala esezingeni eliphezulu.
Ye usinike inombolo yakho phinde uyiphinde khonapho.
Bangangithola ku-Facebook page Milito Bay Runner malapho ucofa ucheck ama-details uthola ukuthi kune-email bangakwazi ukuthi ba-email lapho kumbe inamba zami izomakhalekhukhwini abangangifonela kuzo kunye ne-WhatsApp. So inamba engisebenzisayo +971 522 70 167 +971 522 70 167.
Lo nkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe osebenza kwele United Arab Emirates obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Dubai. Izizalane zeMelika zikhuluma ngowayengumongameli uJimmy Carter kulandela ukufa kwakhe ngesonto eseleminyaka elikhulu. Intatheli zindaba yeVOA uScott Stearns uxoxa lozulu ngembali kaCarter. Ovela eCalifornia uSheryl Jones ekhuluma ephandle kweWhite House uthi uJimmy Carter nguye umongameli ayemthanda ukwedlula abanye bonke.
He was just a good man, a decent man. Honestly,
waye indoda eqotho, indoda emadodeni. Abantu abanjengaye abasekho kuleli.
UKit Benz owaseTacoma eWashington ukhumbula kakhulu imisebenzi kaCarter ewakhela abaswelayo imizi.
There's a number of Habitat for Humanity housing near where I live. And his dedication to helping other people, I think that's the primary purpose for all of us in our lives.
Kulezindlu ezakhiwa inhlanganiso yeHabitat for Humanity eduzane lalapho engihlala khona. Ukuzinikela kwakhe ekuphathiseni abantu kungumzekeliso omuhle kuZulu. Kuyadanisa ukuthi asisafuni ukuphathisa abanye.
UCarter waveza ukuqatheka kokuphathisa abanye, kutsho uNatosha Walker owe Virginia.
You're a public service, you're here to serve people. So that's the most important quality, and leading by example.
Nxa ukuhulumende kumele usebenzele abantu, yikho kuphela okuqakathekileyo. Wayefundisa iBhayibheli, nguye owabumba inhlanganiso yeHabitat for Humanity. Le yimzekeliso emihle eyokuthi kumele sikhokhele njani lobudlelwano lezinye izizalwane zeMelika.
INew York Stock Exchange ithethe imizuzu embalwa eyokukhumbula uCarter ingakavuli ngomvulo. Ohlala eNew Jersey uDolores Spivak ukhumbula imisebenzi kaCarter eyokuphathisa izizalwane zeIsrael lePalestine.
I am so in awe of him. I'm in awe of his presidency because he was the one who fought for the environment, civil rights.
Impilo yakhe iyangimangalisa ngoba ngumuntu owalwela amalungelo oluntu. Ngizwa injabulo emangalisayo nxa ngikhumbula isivumelwano seCamp David.
Ukufa kukaCarter kupha uZulu ithuba lokufunda ngempilo lobukhokheli bakhe, kutsho isizalwane seConnecticut uKim Potvin.
I think a lot of the policy that he was involved with that I wasn't aware of, and also just kind of the economics and history of that time.
Bengingazi okuningi ngemibono yakhe kumbe okwakusenzakala ngesikhathi sobukhokheli bakhe. Ngakho ngibona sengathi sifunda okuningi kumbali yethu.
Plains, Georgia, lapho uCarter azalelwa khona, uSandra Walters ukhumbula umngane wakhe akhula laye.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted to do. And I think he accomplished so much that who could be sad.
Sibonga uNkulunkulu ngokumvumela ukuthi aphile okweminyaka elikhulu njalo afeze konke ayefuna ukukufeza. Ngibona sengathi waphumelela kakhulu ngoba akulula ukuthi umuntu owazalelwa edolobheni elincinyane elifana lele Plains eGeorgia engumlimi abe ngumongameli weMelika.
UCarter uzabekwa ePlains ngemva kwenkonzo ezaphatha eWashington mhla ka 9 Zibandlela. Udabalolu luqoqwe intatheli zindaba yeVOA uScott Stearns. Abesifazana bathi bekunzima nyakenye eZimbabwe ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Bathi kusakude phambili ukuba kulingane amathuba abo lawa esilisa ikakhulu kwezombusazwe. UAnastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kugqitshwe umnyaka ka-2024 izolo, abesifazana bekhala ngababhekane lakho umnyaka wonke okugoqela indlala enkulu, ukuswela imali nemisebenzi, ukungathuthuki kuhle komnotho welizwe lamabhizimusi. Unkosikazi Mqhele Sibanda uthi
siyabe sizihlalele endlini ngoba vele kulalutho.
Unkosazana Thandiwe Dube othenga ethengisa impahla lokunye akuthenga kwelesa South Africa uthi ibhizimusi lakhe veliphansi. Abesifazana abakhulume le Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu eZimbabwe okulabantu abalambayo abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million bathe bebesehluleka ukuselela imuli zabo lonyaka. Omunye wabadonse nzima unkosikazi Nomvula Mguni olilunga ledale lePhalamende kobulawayo.
Elino le khona ayisiyole efana laleyi khona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle.
Kwezombusazwe lakho abesifazana bayakhala kodwa bathi kusakude ukuba kulandelwe okuhlelwe kusiqa samachumi amahlanu lasithupha i-section 56 yesisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba abesilisa labesifazana bayalingana, ngakho ke akula muntu okumele akhangelelwe phansi eZimbabwe. Bathi lokhu akuzange kulandelwe ngomnyaka ka-2023 kukhetho ngoba kwaba labesifazana abalutshwana kulabesilisa abangena edale lePhalamende lakumakhansili. Unkosikazi Luba Masosha, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kunenyi okwabagwenxayo kwezombusazwe.
Inani labameli abangabe mama selililutshwane ngoba izandla zizimfitshane kubomama abaningi. Okunye njalo okusuka kwisihlukulu zethu naye ukuthi omama bethiwa amagama achiyachiyeneyo ngesikhathi sekhampeyini kube kuhlukuluzwa ngoku ethiwa amagama achiyachiyeneyo omama bakupolitiki bathole nzima.
Unkosazana Samukeliso Chuma, umqondisi we-The Girls Table, laye uthi abatholi usizo lakunhlanganiso ezizimeleyo ezabesifazana.
Abantu laba abakhokhelayo or izisebenzi ezisebenza kuma kunhlanganiso lezo abatholi support, emotional support, okuthi baba bethwele wonke umuntu emahlombe kodwa akula muntu obunjani othi hayi mana nguthwalisa umthwalo lo ngobunzima.
Loba kunjalo kukhona okunye okuhle okuthakazelelwa ngabesifazana okugoqela ukukhethwa kwankosazana Stella Nkomo ngumongameli Emmerson Tambo Mnangagwa ukuba amele eZimbabwe kwele India. Unkosazana Vivian Marara olwela amalungelo entatheli izindaba uya kuncoma lokhu.
Uyasijabulisa ukubona impubelelo eyomye umfazi.
Kunabesifazana njalo abathole izicoco zokulwela ilungelo loluntu. Omunye wabo ngumoyi uLucy Yasini owayeyintatheli izindaba eStudio 7 owathola isicoco senhlanganiso ye-Amnesty International esokuloba indaba ezimayelana lelungelo loluntu. Abesifazana bakhala njalo ngokubhubha kukagogo Rose Nyathi owayethanda kakhulu ngabantu, ukutshona kukankosikazi Eunice Sandi owayekwezombusazwe labanye ababesaziwa ngokutshiyeneyo. Abesifazana bathi bazazilwela lonyaka ukuze bezithuthukise lemdeni yabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
So isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yena ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani yephumya komutsha. Sizothanda ukutsho la mazwi especially kuziphathamandla zethu zezanupifu ngokuqala kuzo zona lezi ezihlala ziphathana nembono yethu, kodwa iqiniso zibe zilazi ubelieve kawule nobaba uJoseph Chuma ukuthi bekhuphule phela amandla behambise umbiko kuhulumeni wezanupi futhi azame ukuthi kulo mnyaka asebenzele abantu, akwazi ukuthi abantu kuyini, akwazi ukuthi abantu bayibo abaqhashi babo, yithi amabhosi wabo ngendlela abasiphatha ngayo imbi. Uhulumeni azame ukukhuphula amasosi njalo azame ukuthi isistimu yakhe kagovernment akwazi ukuthi ezinye izinto ezidingwa ngabantu kuhulumeni azithole ebulenjini be-internet online.
Studio 7, Studio 7, yalibingelela basakazi ba Studio 7, ngibingelela lonke, ngiyalithanda lonke. Bese ngibingelela umndeni omkhulu, umndeni wezaphu, amazaphu wonke, ntisalibonani eminyakeni emutsha. Mina sento egalakagasemphakathi eminyakeni omutsha. Asebenze nzima, ilizwe liyasidinga, abantu bayasidinga.
Studio 7, ngithi happy new year basakazi ba Studio 7, happy new year basakazi ba Studio 7. Mina kahle umbuzo wami ukuthi kahle abantu bezankefu ma bathi Zimbabwe ku-right, angazi ukuthi ba ku-right kubo ezindlini zabo noma ku-right kuphi, angazi. Kahle abantu bezankef bayenza abantu baseZimbabwe isiduli sokudlalela amazinyane kahle azobe gibela esehle gijima esidulini, agibele esehle gijima esidulini. Angazi ukuthi abantu bezankef bayibona kuphinde. Manje siyasokola, silapha emazweni, siyahlupheka emazweni bo-South Africa. Manje sizingelwe ngathi ngomvundla, sizingelwe emini nasebusuku.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo.
Zimbabwe!
Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomculi kaMasikandi odabuka kogodlwayo ozibiza ngegama elithi FD uSmile Sechichi. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Bakithi obingelelayo ngiforward Dube odabuka eFlabhusi endaweni okuthiwa kusesilala tshani, odabuka kha sengakhele kosikuda maturuwanga s emculweni. Sengihambe ngaphose 2 years, ngali 2 years manje leli lidlalada lami lesibili okuyi-EP engoma ezingu-5 ngokomculo igama u-FD uSmile Sechichi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bayangifonela enambeni zami ezithi 0739828992, or bazongithola kumaneja yami uSikhanyisiwe Jali enambeni ezithi 0783 58526. Yikho la basithola khona ma kuthi bafuna ama-USB, yiwona esinawo. Then online music wami ukhona wonke ama-digital stores ngegama Forward Dube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Okokuqala nje ukuthimba khombisa ukubahlonipha kakhulu, njalo ukuqhubeka ngalo mnyaka omtsha kangaka, abantu bakithi baziphathe kahle, bangathandi into zezimpi zokulwa belimazana okungela sidingo. Abantu bakithi abakhombisana ukuthandana, besekane, bebambisane ngezandla, ba living and working together kuyasiza kakhulu. Njalo futhi nalabo abashayela izimoto bakithi, lingashayeli izimoto niphuza mponjwana bakithi, impilo zenu siyazidinga kakhulu. I want to send that.
Nangonge umculi uFD uSmile Sechichi ekoxa lapha nalo Ntungamli Nkomo weStudio 7 lingakhohlwa liyalandela uhlelo lweLive Talk lapho sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe lesiqhiba lapha uyolivalelisayo nguTabakancube ngisithi lilale libe lomnyaka omuhle omutsha.